ndirimumwe wematransporters anobva kuZimbabwe akatakura mabuilding materials aishandiswa kuvaka paparliament yeZimbabwe kunoshandiswa kuRwanda kuKigali kuvaka chipatara ikoko. So isusu takapuwa basa nainonzi Simba Logistics yekuTanzania. Simba Logistics yange akapuwa basa neSifa Logistics yekuZimbabwe. Sifa Logistics ndo yange akawana contract kubva kumaChinese anga akavaka parliament yeZimbabwe. Kubva patakaloda matrucks edu kuZimbabwe takanzi tiri kupuwa ma70% emari dzedu, then vozotipa 30% tasvika kuKigali. Ndokubva taloda matrucks edu. Vamwe vakamirawo madays mashoma vasati vapuwa ma70% avo, but ini ndakapira for about a week nehalf ndakamirira initial payment ye70%. Ndobva ndazopuwa 70% iya, ndobva ndazosimuka kubva munzvimbo yeZimbabwe Harare musi wa25 September 2022. Takasimuka zvakanaka tikafamba tikasvika pachirundu tikamira mazuva maviri pachirundu. Zvanga zvakanaka tinomboita problem. Ndobva tasimuka ndobva taenda kunomira patunduma bhodha reZambia neTanzania. Takamira pamadays anokwana kuita gumi tiri ipapo. Takazotanga kunesana nevanhu veSimba Logistics vanga vakatiko subcontractor, ndobva vazoti vanobhadhara madelays mademileages. Hatina kuwirirana parate yedemileage because rate yedemileage yedu isusu it's $250 per day pamadelays munonga maita. Iwo ndobva vabhadhara ma$70. Tiatishisinei regai timhanyire kumberi tinoburutsa kuKigali timhanye tidzoke tiite mamwe mabasa. Tobva tafamba kubva patunduma kunosvika kuKigali. Tasvika kuKigali I think client yaita machallenges necustoms. Takamira madays akati 1 day atofloda ndokubva tazofloda. Taofloda kuzoti mari ichibuda ndaina kubuda zvange yangova story after story. Totaura navo veSimba Logistics hatina kuwana rubatsiro kubva kwavari. Kutaura kwandiri kuita izvezvi inini ndatova ne25 days ndiri kuKigali ndakamisa mota. Load yese yaka about 2 months. Load iyo ndatakatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka taita mamwe mabasa.
Mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndeyi?
Main challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kuKigali pamasaka hospital ipapo panga pasina matoilets, panga pasina mvura, panga pasina mabathrooms. So kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga, kuti ufanire kuita toilet waifanira kubhadhara, kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara. Mafirst days anga zviri nani, but main challenge yakazoitika mari payakazopera ndisisina mari yekutenga mvura yekuenda kutoileti nekugeza. Takazotopesera taakutogeza manhero pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirojise macost. Mari yechikafu chairo zvanga zvaakunetsa. So takamboramba tichinetsana navo ivo veSimba Logistics.
Pari zvino zvamira sei? Vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupai dzasara?
Taura kwavari kuita izvezvi vari kuti pane maaudio atinawo avakataura kuti pane matrucks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu ivo vaitaurisa. Muzuva ranhasi inini ndazoenda kuRusumo border post tikanoona umwe wacho weSimba echiita ndobhadhara mabalances, ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda its around 40. Mabalances ipapo 8 mota ndozangobhadharwa mabalances adzonga asari ma30%, asi yangopa 8 idzodzo iripo. So taakutaura navo kuti tichibhadharai madelays mira kwatakaita. So vachiri kutsika-tsika vachingoti zvanhu zvakamira sei, but takavadzi rate rebits 250 per day, asi ivo asatazivadzi vada kubhadhara rekadra vasuda vari kubhadhara.